This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri muswe chipiri mbudzi 18 2014. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti zvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanosangana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kupurazi ravo kumazove. Sangano remedia Monitoring Project of Zimbabwe rinoshora Herald, ZBC neSunday Mail pamabatirwo emakakatanwa ari muzano PF richiti masangano enhau aya ari kurerekera divi rimwe chete. Nasi Studio 7 inoenda kudotito uko vamwe vana vechikoro mudunhu iri vari kutadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushayirwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasangana nhasi nenhengo dzesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reCross Border Association pamwe nevemabhizimusi madiki neepakati kupurazi ravo rekumazowe. Vanhu ava vanonzi vanga vachipa rutsigiro rwavo mukusarudzwa kwaamai Mugabe kuti vave munyori weboka remadzimai muzano PF. Amai Mugabe vanonzi vadzokorora zvakare mashoko avo ekunyomba pamwe nekukurudzira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vasiye basa vachivapomera mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro zvechisimba. Mumashoko anofungidzirwa kuti akanangana naamai Mujuru, amai Mugabe vatiwo munhu anofanirwa kudzidza kudya chedikita rake. Vatiwo njere, chinhu chakakosha zvikuru zvisinei nekuti munhu akadzidza zvakadii. Vatiwo vamwe vanoti vakadzidza asi vasina njere uye vachiswera vari kudzinganga vachida kuti vabatsirwe kutora utungamiri. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vakila zivhu vatiwo pamusangano uyu vanotsigira zvakasimba mhuri yemutungamiri wenyika vakati mhuri iyi inofanirwa kusununguka zvayo sezvo pasina zvinoitika kwairi kunyange paine vamwe vari kuda kuti ibve pachigaro. Hatina kukwanisa kubata vazivhu panyaya iyi asi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimangongera kuti tinzwa upfungwa dzavo.
Nyaya yekuti kune masangano akasiyana-siyana ari kuenda kupurazi kwamai Mugabe kumazowe vachinosangana navo tombonyanyotishamisa. Ndofunga vanhu vese vatinoziva muZimbabwe kana kuti mapopesa atinoziva muZimbabwe ari kuenda ikokoko. Tichatonzwa pamwe manje-manje kwakutonzi diaspora kwamuri ikoko matengerwa matiketsi kuti muuye muende kumazowe muchinosangana namai. Asi idzi ihondo dzakatsika-tsika kudarika nyaya dzekungoti ndimai Mujuru namai Mugabe. Ndinofunga kuti inyaya yemafaction yatagara tichingotaura iyaya yekuti pane vaakuronga ramangwana remusangano risina vaMugabe. Ndo nyaya iripo ipapa irikuramba ichingonzi mai Mujuru vati zvakati, mai Mujuru vati zvakati. Inyaya yekuvabvisa paposition yavanga vava yekuti vanga vaane advantage yekuti mangwana chaiwo zvikanzi vaMugabe havachakwanisa kuramba vari muhofisi mai Mujuru ndo vanga vachizonge vachitora. Saka inyaya yekuda kuvarambidza kuti vasakwanisa kunge vachiita izvozvo izvi.
Asi tichitarisa nyaya dzavari kuvapomera nezvavari kuti vane umbowo hwavainawo, zvii zviri kutarisa kuti umbowo ihwo hungoiswa patafura veruzhinji vaone mhosva dzose dziri kupomerwa amai Mujuru idzi?
Ndofunga munorangarira mukoma Jonga takamboita dhibheti irori pano paredhiyo tichiti dai umbowo hwanga huripo kana kuti kana vanhu ava vakamira pachokwadi kuti zveshuwa mai Mujuru vanga vachiita zveuori, iko zvino taakunzwawo zvekuti aiwa story nemifananidzo kana kuti mavideo pachirungu atinawo anobuda mai mujuru vachituka vamugabe ndezvimwe zvakadaro. Ini ndaifunga kuti vaikwanisa kunge vachiburitsa humboi hwohuhu pachena, because hapasisina kachekuuchengetera kana zvinenge zvatotaurika. Daikuva kuri kuti vari kuzvibata, vari kuedza kuti aiwa idzi inyaya dzakakosha dzisingangokwanisi kutaurwa mupublic asi humbowo huripo, vangadai vasinambobvira vataura nezvazvo. But nyaya yekuti vatotaura nezvazvo, vanhu vakawanda vava kuti aiwa kakana humbowo wacho huripo ngahuburiswe, so that tinobva tanyatsoziva kuti uku hakuchingotukwa munhu kusina maturo. Saka kana varamba vachingoti tine zvakati, takanzwa zvakati, tine zvakati, zvinopedzisira zvakuvabvisa chiremerera chinofanira kunge chiripo muhofisi chemutungamiriri wenyika nemudzimai vake. Saka iroro ratovo dambudziko rekuti zvaakuita sekuti mudzimai ari kurova bembera pavhillage risina kana humbowo. Unongonzi vanhingi muroi, vanhingi vanoba, vanhingi vanoita zvakati, but zvisina humbowo wacho huri kuburiswa pachena. Saka zvinongoramba zvongoramba zvichidzokororeka, vanhu voshaya kuti saka ramangwana racho richabuda sei ipapa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, vachausi mangongera vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinoongorora zvinobuda mumapepa nhau nedzine pfenyuro reMedia Monitoring Project of Zimbabwe kana kuti MMPZ rinoti kurwisana kuri muzano PF kwakonzera kudzikira zvakanyanyisa kwehudzamu hwekutapwa nhau zvikuru kumapepa eHerald, Sunday Mail pamwe nenhepfenyuro yeZBC. MMPZ inotizve mapepa nhau aya pamwe neZBC vari kukurudzira mashoko eruvengo uye anotukirira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Sangano iri rinotiwo mapepa nhau akazvimirira anosanganisira Daily News neNewsday ndo anoburitsa nhau dzakajeka panyaya yekurwisana uye anopawo amai Mujuru mukana wekutaura divi ravo. MMPZ inoti nhau dziri kuburitswa nemapepa nhau ehurumende dzinorerekera kudivi rinonzi riri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa, ava vanonzi vari kurwisana nedivi raamai Mujuru pakuti ndiani achatsiva vamugabe kana vakanga vabva pachigaro. Mapepa nhau aya anogara achiburitsa mashoko ekuti amai Mujuru vari kupomerwa mhosva yeuori, nekudaro anoti vanofanirwa kusiya basa ravo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanonzi vari kushanda navamunangagwa mukuedza kutorera amai Mujuru masimba. Nyanzvi dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotiwo vaMoyo vari kushandisa mukana wavo segurukota rinoona nezvemashandiro emapepa nhau eHerald neSunday Mail pamwe neZBC mukuburitsa nyaya dzinosvibisa amai Mujuru. Mutungamiri wemukomo Studio 7 abata chipangamazano muMMPZ vaEdison Madondo kuti tinzwe maonero esangano ravo.
Mapepa nhau ari pasi pehurumende Herald, Sunday Mail atishungurudza zvikuru pamwe chete nepfenyuro yogairi muZimbabwe ZBC iri pasi pehurumende zvakare. Mapepa nhau akazvimiririra nenhepfenyuro dzakazvimiririra dziri kutaura dziri kunze kwedzimwe nyika. Zvatifadza rwendo runo nekuti vari kutaura zviri kuitika muzanu PF, vari kutaura zvese zviri kuitika semaitikira zviri kuita pasina zvavari kuwedzerera. Hapana munyu wavari kuisa, hapana shuga vari kuisa, hapana doira vari kuisa, vari kungotaura zviri kuitika.
Vemapepa nhau ehurumende aya vari kukanganisa papi chaipo?
Ava vanhu vakanganisa mastandards ekutaura nhau nenzira dzakawanda. Vatora divi mukurwisana kuriita muzanu PF nepfenyuro nemapepa nhau hazvina divi razvinofanira kutora pakutaura nhau dzichiitika. Vanhu ava vanenge vanotonyorerwa nyaya dzavo neministry of information. Mastori dzavo ese akangofanana, mastori dzavo ese ari very predictable. Ari kudivi ramai Mugabe vanotaura zvanofarira zvoita mai Mugabe zvokubvisa mhandu dziri muzanu PF. Ivo havana divi ravanofanira kunge vachitora pakakavadzana kuriita muzanu PF.
Pane zvamuri kuitawo here nenyaya muri kutaura iri kuitwa nemapepa nhau ehurumende?
Tiri kunyora mastatements tichikombulena kuti mapepa nhau ehurumende nepfenyuro dzehurumende idzi hadzifaniri kutora divi, hadzifaniri kuvandira zvakarerekera, hadzifaniri zvekushandiswa kurwa hondo yefactionalism muzanu PF, nokuti nepfenyuro idzi inhepfenyuro dzevanhu dzinoshanda nemari yevanhu yemataxpayers. Saka vanofanira kutaridza public opinion vasingatori divi ripi zvaro.
Veruzhinji vanoterera ZBC uye vanoverengawo mavepanhau anosanganisira Herald neSunday Mail vari kuzvigamuchirawo sei zvavanoverenga?
Vanozvonati nhema nokuti hapana munhu angaudzwa nhasi kuti mai mujuru havasi muwo veterani. Zvaimbodiniko kutaurwa pesa pati mai mujuru asiri veterani? Vanhu vese veZimbabwe vakuona kuti zvinhu zvitaurwa zvinhema nokuti mastori ese ari paZBC nemastori ese ari muHerald nemuSunday Mail anongotaura zvokushata kwamai mujuru. Ko zvavo zvakanaka zvinozotaurwa rii? Vanhu veZimbabwe vana kupata vari kuzviona izvi.
Vaedison Madondo vanoshanda sachipanga mazana musangano remedia monitoring project of Zimbabwe vanga vachitara vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, mutungamiri Nkomo abatawo mupepeti webepanhau reHerald vasiza zvai avo varamba mashoko eMMPZ vachiti bepanhau ravo riri kutema risina kwarakarerekera.
Ini ndinokatyamadzwa nezviri kutaurwa nebato sangano rinonzi MMPZ nekuti isu sebepanhau reHerald tiri kungonyora zviri kutaurika mazuva ano. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru vari kupomerwa mhosva dzeuori, mhosva dzekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro. Zvinhu zviri kutaurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika zvaaitaura kumarali zvavaiita. Isu sebepanhau tine kodzero yekunyora zvinenge zvataurwa nekuti vanhu vanenge vaida kuzvinzwa. Hapana patakanyora tichituka mai mujuru, tiri kungonyora zviri kutaurwa pamusoro pamai mujuru. Saka isi MMPZ ini ndinoti ndenge ndichida kuti ndizive kuti kana vari kuti vakaita tsvakurudzo yakaita kuti vasvike pakuti bepanhau reHerald riri kutuka mai mujuru, ndinoda kuziva kuti vakashandisa chii patsvakurudzo iyoyo. Nekuti pakuita tsvakurudzo pane anonzi maresearch instruments, pane methodology. Ndinoda kuziva kuti vakashandisa chii, uchizovai ndiri kuti ndinoti vanhu vemMPZ vauye vagare patafura neni. Inini ndiri munhu waakadzidza, ndakaita masters yangu emedia kuUniversity of Zimbabwe. Ndinoziva tsvakurudzo kuti inoitwa sei, ndinoziva kuti zvinhu chii zvinofanirwa kuitwa. Wogara apa totora mapepanhau totarisa tese. Ndinokutaurira Nkomo kuti MMPZ inobva ipapo iri chiseko chenyika nekuti zvavari kutaura izvi vari kutaura not sevanhu vakaita tsvakurudzo asi sevanhu vari muzvematengerwo enyika.
Asi mungati imimi vazvaise Herald amai mujuru muri kuvapawo mukana here kuti vataure divi ravo kana paine nyaya inenge yabuda nezvavo?
Mukana tinovapa tanombofona kumahofisi hakuna anopindura. Takazoona vakaburitsawo pfungwa dzavo statement yavakapa mapepa akaita sana Daily News neNewsday vakasapa Herald. Uno wanga uri mukana wavo wekuti vataurewo nevanoverenga Herald. Asi tinoona vakasarudza vakati ndinopa hangu mapepa aya nekuti ndo mapepa avanoona semapepa anovatsigira. Asi isu hatina musi watakatuka mai mujuru, tiri kungonyorawo zviri kutaurwa pamusoro pavo, mabudiro azviri kuita. News as a newspaper kapa chirungu tine duty yekuti vanhu vaverengi vedu vazive zviri kuitika. Zvino tikati nekuti MMPZ inofarira mai mujuru, tikanyora vanozotita raiwa tiri kuenda mai mujuru tiri kuvatuka tiri kudzikisa vari kuti majournalism standards. Ini ndinoti aiwa veMMPZ ava kana pachirungu tinoti vari offside.
Vasiza zvai ndiwo mupepeti webepanhau reHerald vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe vakoka vatore venhau kupurazi ravo kumazowe nemusi wechina. Uyo mukana wakanaka chose vekuti vatore venhau vabvunze mibvunzo iri pamiromo yevanhu vakawanda pamusoro pezviri kuitika muzano PF, izvo zvinonzi zvakakonzerwa nekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kwakaitwa naamai Mugabe.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. We'll be right back.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vemuPalestine vanga vakapakatira pfuti vapinda zvichisimba muchechi yemuJerusalem nhasi vakauraya vanhu vana vanga vachinamata. Izvi zvinonzi zvaitika nhasi mangwanani. Vanhu ava vazopfurwawo vakafa nemapurisa. Izvi zvaitika munzvimbo inogara vanhu vanobva kunyika dzekumadokero. Mapurisa anoti vanhu vana vapfurwa vakafa ndeve muIsrael. Vatatu vavo vanga vava zvizvarwa zvemuAmerica zvakare, mumwe ari chizvarwa chemuBritain. Vanhu vatanhatu vakuwara muchechi iyi mukurwiswa kwaitika panguva iyo mhirizhonga iri kuwedzera muJerusalem pamwe nemuWest Bank. Rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose rinoti hurumende yemuDemocratic Republic of Congo yakauraya vanhu vakawanda munguva yayo yechirongwa chekurwisa kuparwa kwemhosva chakatanga gore rapera. Mugwaro raburitswa nhasi, Human Rights Watch inoti chirongwa ichi chakaona vanhu makumi mashanu nemumwe chete vachiurayiwa nemapurisa uye kutsakatika kwevamwe vanhu makumi matatu nevatatu vaifungidzirwa kuti vaive vapari vedzimhosva. Chirongwa ichi chakaitwa pakati pambudzi 2013 nakukadzi 2014. VaMichael Kafando vatoreswa mhiko semutungamiri weBurkina Faso achafano bata matomu. Basa ravo guru nderekudzosera utongo hwenyika iyi kune veruzhinji. Vakafando vapika kuti vacharemekedza bumbiro remitemo yenyika pamwe neurongwa hwehurumende ichafanobata matomu. Vataura mashoko aya paterevhizheni yaonekwa nevanhu vakawanda munyika iyi. Vakafando vari kutarisirwa kudoma mutungamiri wehurumende pamwe nekudoma vanhu makumi maviri nevashanu vachaongwa dare remakurukota achafanotonga kudzamara nyika iyi yaenda kusarudzwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Mauto emuBurkina Faso akatora masimba musi wa 1 mbudzi zvichitevera kusiya basa kwava Blaise Compaore. Ino Studio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Vagari vekuMount Darwin vanoti havasi kufara nekudzingwa chikoro kuri kuitwa vana vavo nepamusana pekutadza kubhadhara mari dzechikoro, kunyange hazvo hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzingwa chikoro nepamusana pekusabhadharirwa mari. Mutorero wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iye.
Vagari vekuno kudotito vakaita savaSamuel Sande vanogara mubhuku rekwaChiutsa vanoti vana vazhinji munharaunda mavo vari kurasikirwa nenguva yakawanda vasiri kuenda kuchikoro sezvo vabereki vazhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinenge zvidiwa nezvikoro. VaSande vanoti vana vazhinji vava kuswera vachipota nemadziro vasingaende kuchikoro sezvo vari kudzingirwa mari dzechikoro. VaSande vanoti vabereki vazhinji vane zvikwereti vave kusungiswa nezvikoro izvi.
Zvakafanana nenyaya yekuti hurumende dai ikakwanisa kunge ichibetsera panyaya dzezvechikoro izvi. Kozi Ministry of Education iri kutaura kuti vana havafaniri kunge vaidi vachidzingwa. So from there you can see kuti iwe watadzotengerwa chii zvirimwa zvako zvakanaka. Watadzotengerwa zvirimwa zvako zvakanaka sedero. Panozoitika occasion yeye kuti vana vabvazo svika paextend yekuti akuda kudzingwa kuchikoro. Pakudzingwa kuchikoro paipa wakuzopedzisira wakutumirwa chii zvikonzi. Watumirwa zvikonzi. At the end wakupedzisira wasungwa pamusoro pechipa izvozvo. Yet apa iwe zvirimwa zvako zvese zvaunenge wati zvinge zvichitengesa hazvina kutengwa mune zvakanaka. Yet mainputs futi toti wakwanisa kukwereta kugovernment anononga kudi kuuya. Saka ndoimwe problem yandokwanisa kudai government ikakwanisa kunge ichidi ichitipedzera pane izvo.
Mumwe mubereki vaFibion Muganda avo vanogara mubhuku rekwamugari mudotito makare vanotiwo denga rakavaseka gore rino zvekuti havana kuwana goo rakanaka kuti vatengese vagowana mari yekubhadharira vana vavo mari dzechikoro. VaMuganda vane vana vashanu avo vavanoti havasi kuenda kuchikoro pari zvino zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro nechikonzero chekusabhadhara. Kunyange hazvo zvikoro zvekumaruwa zvichibhadharisa mari iri pasi kana zvichienzaniswa nezvemumaguta, VaMuganda vanoti sezvo vasina kukohwa zvakanaka gore rino hapana kwavachawana mari yekubhadharira vana chikoro, uye vanoti vave kutomirira kana vakohwa mwaka unotevera kuti vakwanise kudzosera vana kuchikoro.
Panyaya yekudzingwa kwavana vechikoro sekutaura kwaikaita hurumende kuti hapana mwana ari kudzingwa, takata zvitambira vabereki tikati zvine zviri raiti. Asi pashure pezvo isisu mubereki ndiende neshuwiro yekuti mwana wangu ndichimuendesa kuchikoro ndoda kumubhadharira mari. Asi nedenga pakarakatiita mvura yakaita shoma-shoma senharaunda inei dotito inei mvura yakaita shoma zvikuru chaizvo. Saka nekudaro takatadza kuzoti tikwanise kuwana chikafu chokudya, takatadza kuwana mari yakatikwanira kuti tikwanise nichiendesa mari kuwana chikoro. Takuoneka kuti takusungwa futi mukati macho.
Vakuru vezvikoro zviri munharaunda yedotito vakaramba kutaura neStudio 7 kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, vachiti mutemo wavo webasa hauvabvumidze kutaura nevatori venhau. Pasi pechirongwa chekubatsira vana vanoshaya cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM, hurumende yakapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10 nemashanu emadhora yekushandisa muchirongwa ichi. Nyange hazvo yakanga yakumbira mari inoita mamiriyoni 41 nemashanu emadhora yekushandisa mugore ra2014. Mumwe mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanhu vaSydney Mishi vakaudza paramende kutanga kwegore rino kuti mari yavari kupiwa ishoma. Nokudaro vana vechikoro vanodarika 450 ezviuru vachatadza kuita zvidzidzo zvavo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakataura pakutanga kwegore rino kuti hapana mwana anofanira kudzingwa chikoro nepamusana pekutadza kubhadhara mari, vachiti zvikoro zvinofanira kupedzerana nevabereki. Nekune rumwe rutivi, bumbiro idzva remuteme yenyika rinoti mwana wese ane kodzero yekuenda kuchikoro. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vakaita mhemberero masvondo mashoma adarika dzekupasa digiri repamusorosoro rePhD padotito secondary school vakati vakaitirira mhemberero idzi kumaruwa senzira yekukurudzira vari kumaruwa kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro zvinozoita kuti upenyu hwevana ava huve nepundutso. Amai Mujuru vanoti dzidzo chinhu chiri kukosheswa zvikuru nehurumende, nokudaro vana vose vanofanirwa kuenda kuchikoro.
Ndiri kuitira kwamuri munonyara kuti ndakura achikoro hachichapinda. Aiwa zvandaita zvakwana, dzidzo haina ndakwana, dzidzo haina ndakura, dzidzo yakanakira pabudiriro.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti Zimbabwe nyika inozivikanwa zvikuru nenyaya yedzidzo muAfrica yose, asi mbiri iyi haina chainobatsira kana vana vazhinji vekumaruwa vakaita sevana vavaMuganda vakaramba vachidzingwa chikoro nepamusana pekushayirwa mari yedzidzo. Kudzamara dambudziko iri ragadziriswa kuvaka zvikoro zvepamusoro munzvimbo dzinoshaya, hakuna zvakunobatsira nazvo sezvo vadzidzi vakawanda munzvimbo idzi vasingakwanisi kuwana mari dzinodiwa. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Thomas Chiripasi.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti
010-591-6465 tino dzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465 vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekurinza panamba dzinoti 712-432-582 namba idzi zvakare 712-432-5882 vari muBritain fonai panamba dzinoti 0330-010-3344 namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344
Muri dzakagariswa kuno anetsi mushure mekunge dzabviswa kuchingwizi uko dzakamhenge dzagariswa mushure mekunge dzasangana nedambudziko remafashamu dzinonzi dziri kuona namo sezvo matenda dzakapiwa panguva dzakagariswa kuchingwizi asakara izvi zvinonzi kuburikidza nekunaya kwave kuita mvura vazhinji vave kubatwa nezvirwere Mavlas Musanganya uye weStudio 7 abata mumwe vagari vekuno anetsi uku avo vati vanonzi mbuya vafungisai kuti tinzwe zviri kuitika.
Handina kana pokugara kuti ndizvo.
Saka muri kurarama sei mbuya?
Ndongorarama nematambudziko kungozviitira ndingononga papo ndinongawo papo.
Pari zvino tinoona kuti inguva yekunaya saka muri kugara pai?
Koko ndinogara mutende hangu kuti ndizvo ikoko.
Mune vazukuru here kana vamwe vari kukubatsira iwo kuti murarame?
Na vazukuru asi vana vanopinda chikoro.
Saka munodyei zuva nezuva mukupindana kwemazuva omu?
Ndinodya kutsvadza.
Muri kuwanikwa muchipihwa chikafu here nemamwe masangano anobatsira veimomo muchingwizi?
Taimbopiwa iko zvino hakuchina.
Saka munorarama sei?
Tongotarama tingoti vopandawanawo muhama yangu andipawo ndogashira.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iko zvino mazuva ano ndinobuda kokurwara ndiri kumatongo ndakadzokera kuenda kuchipatara.
Muri kusimbirwa nei mbuya?
Ndakastroka madziso achaoni zvakanaka ruoko rwokwazibotswe neguro razvo hazvichaiti.
Pane zvamungade kuona hurumende ichiita here takanyanyotarisa nevamwewo vakwegura vari imomo munharaunda yamunogara?
Munharaunda yatinogara munomu vanhu vakatama vakaenda vamwe vari kubatsirwa vakashoma.
Imi munofungidzira kuti remangwana rinei rakamira sei?
Rinozondondipira somunhu usisina mhuri yekundichengeta. Murume wakaenda, mwana waindichengeta wakaenda, ndangova yeni nezvizukuru.
Zvii zvamungade kuti vamwewo vakateerera vanokwanisa kubatsira vawanikwe vachibatsira nazvo panguva iyoino?
Zvokudya ndozvatinoshuvira kuti taendawo navo pokugara pari nani ndikavandawo musoro zvino zvichavanda papi matenda atakapiwa ikoko akutotsakarawo mvura yezvo yaidai kunaya handikundi kuti achagara zvakanaka.
Saka pari zvino apa mati mamboenda kuchipatara muri kupi?
Ndiri kuchipatara kwandinoenda kumasvingo. Atiko takabva kamatongo patakatama pakasara chimwe chitumba chiriko ndobva ndinorarama zvokani.
Avanga vari mbuya vafungisai vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare vari kwamuseva uko vakaenda kunorapwa vachibva kunowanets. Musakangana vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8:30 p.m. tiri kutarisa maburitsirwo anonzi ari kuitwa makakatanwa ari muzanu PF nemapepanhau pamwe nedzinhepfenyuro. Munozvionawo sei imi? ZBC iri kugona basa here? Herald neSunday Mail vari kuitawo basa ravo nemazvo here? Sezvango yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanosangana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kupurazi ravo kumazowe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, November 18th, 2014. Thank you for joining us live from Washington. This is Sandra Nyaira.
And I'm Chris Gande.
Among our top stories this evening,
First Lady Grace Mugabe heightened her calls today for Deputy President Joyce Mujuru to pack her bags and leave office as factionalism continues to eat on the ZANU-PF fabric ahead of its elective December Congress.
At the moment, you know, every social, every political, every economic group in the country is falling over each other to go and visit at the farm in Magowe and also in Dose.
The Media Monitoring Project of Zimbabwe accuses the state media of compromising journalistic standards and fanning hate speech against Vice President Joyce Mujuru in its handling of the ongoing ZANU-PF factional fights.
We are very concerned by the era, by the Sunday Mail, very busy, and all media outlets that are owned by the government, because they have reduced themselves to be a mouthpiece of a faction in ZANU-PF.
And the Consumer Council of Zimbabwe says prices of most consumer goods in the country remain high, with a family of six now needing between $550 and $590 to survive monthly.
First Lady Grace Mugabe today once again urged Vice President Joyce Mujuru to pack her bags and go back to her rural home of Dotito in Mashonaland Central for allegedly being corrupt, incompetent, and attempting to topple President Robert Mugabe. Addressing small business entrepreneurs in her Mazoe orphanage, Mrs. Mugabe claimed that the Vice President is now a liability as she is stifling national development due to alleged incompetence. According to the state controlled Herald and Independent Newsday newspapers, the First Lady told the cheering crowd that the president has the right to appoint a vice president of his choice at the forthcoming December Congress. Her sentiments for Mrs. Mujuru to leave office were echoed by Killa Zivu of the Cross Border Traders Association, that vendors are backing the First Family in cleaning up the ZANU-PF party, allegedly railed by so-called weevils. The papers say Zivu further noted that they want President Robert Mugabe to rule Zimbabwe for another 34 or more years. Independent political analyst Charles Mangongera tells the reporter Jonga Kandemiri that he does not see the First Lady, Mrs. Grace Mugabe, preparing for the party's takeover by Mr. Amos. He did not see that the First Lady is preparing the road for Mr. Mnangagwa to take over, but instead is preparing for a post-President Mugabe era.
It looks like at the moment, you know, every social, every political, every economic group in the country is falling over each other to go and visit at the farm in Mazowe and also in Dose. At this rate, I wouldn't be surprised if you guys in the diaspora were to receive tickets to actually fly to Zimbabwe and go to Mazowe and in Dose as the diaspora. But I think that it's symptomatic of the deep-seated factional fights that we are seeing in the party. I think that the Mugabes are in panic mode, especially the First Lady herself. Why that is the case, I think it's a realization on her part that probably her husband is not going to be here for long. And therefore, you know, there is this fear that if Vice President takes over, she may not get the sufficient guarantees that she needs, not only for her businesses, but for her very young family. So I think that she's panicking, and therefore all of these groups that are going to Mazowe and endorsing the First Family are actually, you know, being coerced to do that.
That was independent political analyst Charles Mangongera speaking with reporter Jonga Kandemiri from Harare.
Meanwhile, some observers say opposition parties have become mere spectators in ZANU-PF's political games as First Lady Grace Mugabe and her allies make giant strides to push beleaguered Vice President Joyce Mujuru out of the ruling party ahead of the party's elective congress in December. They say factionalism in the party is sparked by the First Lady's calls for Mrs. Mujuru to step down for allegedly being corrupt, incompetent, and attempting to topple President Robert Mugabe have seriously weakened ZANU-PF, which has ruled Zimbabwe for more than 34 years. The observers say it is worrying that opposition parties are not taking advantage of the situation after failing over the years to dislodge ZANU-PF from power. For perspective on ZANU-PF factionalism and its impact on Zimbabweans, Studio 7's Gibbs Dube speaks to one of the observers, independent political analyst Mandla Nkomo, and former educationist and sport minister David Coltart. Coltart says the tactics that are being used by the Mnangagwa group against Mrs. Mujuru are the same that were utilized to decimate parties like ZAPU, Zimbabwe Unity Movement, ZANU Ndonga, Forum Party of Zimbabwe, and MDC formations.
This storm has been brewing for a long time now. It was very apparent, even during the inclusive government and cabinet, that there were severe tensions between the one faction led by then Defence Minister Emmerson Mnangagwa and the other faction led by Vice President Mujuru. All that we're seeing now is the playing out of that battle. It has been portrayed as a battle between ZANU-PF and a faction led by Vice President Mujuru, but in reality it is a fight being waged by Emmerson Mnangagwa's faction against Joyce Mujuru's faction. And I think what we're seeing is that all the tactics that Emmerson Mnangagwa was able to use against the MDC and before that against ZAPU and other political parties are now being employed against Joyce Mujuru and the people who support her. We see breaches of their constitution. We see these rent-a-crowd mobs being used against leaders, provincial chairs who presumably were lawfully elected into their positions in ZANU-PF being removed. This is leading to their Congress, which is going to be open and shut if they continue like this in the next couple of weeks.
Mr. Nkomo, Mr. Coltart actually mentioned that these tactics that are being used by some faction of the ruling party are exactly the same tactics that were used against ZAPU, against ZUM, and all those other parties. What is going to happen to the country? People are concerned, I guess.
Yeah, it's very true. What we get is a picture of a triumphant ZANU-PF. It's like they are saying the opposition doesn't exist anymore, or they have got this belief that they've weakened the opposition to the extent that the only opposition that they find now is internal. The threat to Mugabe's power is actually coming from his own allies. So we are seeing the tactics that have been used against other opponents now being used against the very same ZANU-PF members. What is interesting is that the same people who are now being seen as victims, which includes the likes of Joyce Mujuru, Jabulani Sibanda, are the same people who have been terrorizing people, or at least we have been quiet when the people have been terrorized, been beaten, and being killed. So at the end of the day, it's a very interesting situation whereby you see the so-called victims are not really innocent. They have been perpetrators. They have been part of the system for quite some time.
Mr. Coltart, where is all this going at the end of the day?
Well, ultimately, ZANU-PF is going to be seriously weakened by this. If you think of the Zimbabwean electorate as a cake, when the MDC was formed, the MDC took a huge number of voters. And whatever happens now, a further slice of that electoral cake is going to be taken away from ZANU-PF, or at least from the faction which emerges in control of ZANU-PF. You cannot go around vilifying senior leaders like Joyce Mujuru without there being some fallout. The conduct of several of these leaders who have made defamatory statements against Joyce Mujuru will have angered people who've supported her and the people around her for decades. And hurt like that is not resolved overnight. And all it will mean is that come the next election, ZANU-PF will not be as strong as it was in the last election, because the facade of unity within ZANU-PF
is stripped away. It is then up to those who oppose this hardline minority who will form the leadership of ZANU-PF to get their act together and to form a united front against these hardliners.
That was former Education and Sport Minister David Coltart. You also heard from independent political commentator Mlamuli Nkomo from Johannesburg, South Africa.
Meanwhile, the MDC renewal team says the current infighting in ZANU-PF has put Zimbabwe on a verge of a political meltdown it says will destroy the people's hopes for a better Zimbabwe. This was said by Secretary General Tendai Biti at a meeting being held in Chitungwiza. Mr. Biti said, and I quote, "The country is burning and the people are looking for answers to the problems they are facing. As the people of Zimbabwe, we have to be serious as we are at a crossroad and we do not know whether we are going right, left, forward or backwards. We have reached an element of doubt," Mr. Beattie said, adding that the people's ambitions and dreams for a better Zimbabwe had been shattered by ZANU-PF. He continues that dream has gone. It has been sucked away, and I quote, by Mr. Robert Mugabe and ZANU-PF. "The whole of Zimbabwe is now Zimbabwe ruins. We have no electricity, no money," he said. Mr. Biti said it was an indictment that 75% of the country's population were lodgers and had no hope of owning their own houses because of ZANU-PF's failures since 1980 when the country attained its independence.
Meanwhile, the Zimbabwe National Students Union says it is against what it says is the manipulation of students by political parties following a rally held yesterday by First Lady Grace Mugabe, with some students being invited to endorse the First Lady in her quest to lead the ZANU-PF Women's League. Speaking at the rally held in Mazowe yesterday, the Zimbabwe Congress of Students ZICOSU President Leopold Chakanyuka too took a cue from the First Lady and urged Deputy President Joyce Mujuru to resign from office, citing a number of allegations, including corruption. Masirawa tells a reporter Tatenda Gumbo the call by ZICOSU for Mrs. Mujuru to resign is both reckless and unprincipled.
If we are saying that the vice president must resign, like what the comrades from ZANU-PF were saying yesterday, she must resign not on the basis of factional fights within ZANU-PF, but she must resign after she has been proved that she has failed or she's incompetent for that position, of which right now there are no courts which has proved that she has failed to be the vice president of the country, and that does not resonate with the majority of the people.
What are the implications that it is being said that students, quote-unquote, are pushing for Vice President Mujuru to be out of the position?
The implication of that might not be seen today, but the fact that they are calling for Mujuru to step down without proving or without giving enough evidence to say she has failed or she is incompetent, or even without engaging the law court to prove that she has failed, that only cannot be substantiated. Or from our side, we think they are just, these are just factional fights without evidence or without substance.
Will ZANU-PF be seeking to speak with representatives of the Zimbabwe Congress of Students, where you're saying that students should stay out of political issues?
No, we won't engage them in that respect. And besides, the issue of functional fights going on in ZANU-PF, they are not our issue. It's not one of our mandates to question that. But we are simply commenting from the perspective that we need to focus on student issues and not to manipulate students.
That was the Zimbabwe National Students Union spokesman Avoid Masiraha speaking with Tatenda Gumbo from Harare.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kilohertz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency.
And now we take a look at regional and international news.
Michel Kafando has been sworn in as Burkina Faso's interim president with the task of steering the West African country back to civilian rule. Mr. Kafando pledged to respect both the constitution and the transitional charter during a nationally televised ceremony today in the capital, Ouagadougou.
A rights group says police in the Democratic Republic of Congo have executed dozens of young people during an anti-crime campaign that began a year ago. U.S.-based Human Rights Watch released a report today that said Operation Likofi resulted in the death of at least 51 people and the disappearance of at least 33 others suspected of gang activity.
And two Palestinians armed with a meat cleaver and a gun burst into a Jerusalem synagogue today, killing four worshippers during morning prayers before being shot dead by the police. The attack occurred in an ultra-Orthodox area of the city with many immigrants from Western countries. Police say the four people killed were Israelis with dual nationality, three of whom were Americans and the fourth British. Some inhabitants of Mount Darien in Mashonaland Central Province are complaining that their children are being denied their right to education as authorities are ejecting their students from school for non-payment of fees. Thomas Chiripasi visited the area recently and filed this report.
Some villagers in the Dotito area of Mount Darien District here in Mashonaland Central Province, such as Samuel Sande, are not happy that several children have dropped out of school because of their parents' failure to raise school fees. Sande, who lives in Chiuta village, tells Studio 7 that most children are now spending their time helping their families in the fields rather than attending class.
The government said that no child should be barred from attending class for non-payment of fees, and we had welcomed that move. We did not produce enough to feed ourselves, let alone pay for our children's fees. But what is surprising is that we are now receiving summons to appear in court for failing to pay fees.
Fibion Muganda, who lives in the Mugari village near Dotito Growth Point, says most parents are failing to pay their children's fees because they have not produced enough to sell to earn their keep. He adds that if a miracle does not happen, most farmers in their area may have to wait until the next marketing season around April next year, when they would have sold their crops to enable them to take their kids back to the desk.
We would want government to intervene. The Minister of Education has said that no child must be ejected from school for non-payment of fees. You can see that we are not getting paid properly for our agricultural produce at the markets, yet inputs are also taking long to get here, even if we get them on loan, so it becomes difficult for us to pay the fees.
Some headmasters in both primary and secondary schools around Dotito refused to discuss the issue with Studio 7, saying their code of conduct does not allow them to speak to the press. Meanwhile, Primary and Secondary Education Minister Lazarus Dokora was quoted at the beginning of the year saying it is government's policy that no student will be denied access to class for non-payment of school fees. The country's new constitution also recognizes every child's right to education. Studio 7 caught up with a divorcee, Ben Hilda Kwiriwiri, at a beer wall at Dotito Growth Point. She says she has turned from being a housewife to a commercial sex worker in an attempt to raise fees for her two children, exposing herself to the danger of contracting sexually transmitted diseases such as HIV and AIDS.
We would want government to assist us in funding self-help projects so that we can pay for our children's fees. Most of them are dropping out of school.
Vice President Joyce Mujuru, who hails from the same area, recently held a party at Dotito Secondary School to celebrate the attainment of a PhD degree. Mrs. Mujuru urged villagers in Dotito to take their children to school, saying education was the cornerstone of national development. Meanwhile, First Lady Grace Mugabe, who has farming and business interests in Mashonaland Central Province, says she is planning to build a state-of-the-art university in the province that would be named after her husband, President Robert Mugabe.
Education is something that is greatly appreciated in this country. Akuna mwe munanga mbotauri, and they all know about us. Kanatashika bautauranya education, we stand out. We distinguish ourselves. Even those who are studying outside, they distinguish themselves.
But another Dotito villager, Mavis Nyanguru, says Mrs. Mugabe cannot be taken seriously as she is currently campaigning for a top post in ZANU-PF ahead of the ruling party's elective congress set for next month.
Kids are not going to school. Why can't the First Lady help us so that we are happy and they can continue governing? Mrs. Mujuru is better than her because she is always talking about these issues.
Zimbabwe is rated among one of the most literate countries in Africa. Reporting for Studio 7, this is Thomas Chiripasi in Dotito in Mashonaland Central Province.
The Media Monitoring Project of Zimbabwe, or MMPZ, has accused the state media of compromising journalistic standards and feigning hate speech against Vice President Joyce Mujuru in its handling of the ongoing ZANU-PF factional fight. The MMPZ says state outlets, including the Herald and Sunday Mail newspapers, as well as the ZBC, are grossly biased against Mujuru and her allies, while openly embedding themselves with the ZANU-PF faction allegedly led by Justice Minister Emmerson Mnangagwa. The media monitoring body has privately owned newspapers, says privately owned newspapers have largely handled the factional fights in a professional manner and, according Mujuru, the right of reply. Reporter Ntungameli Nkomo reached MMPZ's Edson Madondo for a comment.
We are very concerned. We are very concerned about bias. We are very concerned about failure to adhere to standards, failure to adhere to simple ethics that govern journalism. We are very concerned by the Herald, by the Sunday Mail, very busy, and all media outlets that are owned by the government, because they've reduced themselves to be a mouthpiece of a faction in ZANU-PF. They should report what is happening without any fear, without any favor. And they should always go beyond what is alleged and look for evidence to prove that such a misdeed, to prove that such incompetence, to prove that such corruption or anything, any malpractice is occurred. They should not just magnify, they should not just amplify what the First Lady is doing.
You are applauding the private press for being objective and maintaining cool heads on this story. But First Lady Grace Mugabe has accused particularly the Daily News of favoring Joyce Mujuru. How do you respond?
The First Lady has lost it on this one. The Daily News and News, they are not being biased if they give the First Lady, if they give the Vice President the right of reply. What the Daily News and News they have been doing is to put to test these allegations. They have said whatever is being said by the First Lady is because of factionalism. The Daily News and News they are saying, please don't sack all Zimbabweans. Please don't drag all Zimbabweans into your discipline. You are having a discipline in ZANU-PF, but you are dragging everyone else.
That was Media Monitoring Project of Zimbabwe official Edson Madondo speaking to Studio 7 on the line from Harare.
And Ntungameli Nkomo also raged Herald editor Cesar Zwai, who dismissed the MMPZ accusations, saying the state-controlled media is not taking a side.
I would want to know what instrument the MMPZ was using
to arrive at that conclusion was what we are simply doing as the Herald. We are reporting events as they happen. There's a build-up to the ZANU-PF Congress, and serious allegations have been leveled against the Vice President by the First Lady of the country, or what you can say, by one of the incoming senior party members. We are not creating any news, and if you look at our product, there's a clear distinction between news and opinion. There's no commentary in our stories. We're just reporting it as it comes. And if, which is why I said I would want to know the instrument MMPs that was using, because there is a paper in this country that is using opinion on news pages, that is using adjectives in news stories. And I would want to know, what did the MMPs say about the Daily News?
They are saying that the Daily News is balanced because it's giving Vice President Joyce Mujuru the right of reply, unlike the Herald.
To the best of my knowledge, I'm the editor of the Herald. The VP has never been denied any right of reply in this paper. And on Monday, she released a lengthy statement that she supplied exclusively to the Daily News and Newsday. She didn't bring it to the Herald. And we only had to cover it as a follow-up. So any official from her office, I challenged them. There's no day that they came to say they wanted to respond to a story that we published and we denied them that right. No, we've never done that. But what I can tell you about the MMPs, that is, I dismiss whatever it says with the contempt that it deserves. Because it is basically being used as a political instrument.
And that was Herald editor Sisa Zwayi on the line with Ntungameli Nkomo from Harare.
Following the signing of a memorandum of understanding between the MDC formation of Welshman Ncube and the MDC renewal team, the two parties say they are almost ready to merge into one. Representatives of the two parties yesterday met in Bulawayo to finalize the merger, which is expected next week. Spokesman Nhlanhla Dube dismissed weekend media reports that the parties had settled for former finance minister Tendai Biti to be the leader of the unified party. The state-run Sunday News reported that it had obtained a document entitled The 12-Point Plan, in which BT would head the party, deputized by Welshman Ncube, while NCA leader Love Momaduku would be the secretary general. The spokesman Nhlanhla Dube of the MDC formation told Studio 7 the major talks were at an advanced stage, but he rubbished the Sunday News story.
What is expected to happen, Chris, is that on or before the 30th of November, there will be a meeting of the two parties' national council. They will then look at the agreement, the final agreement, pending amendments, if there are any. That agreement, if adopted, it is going, therefore, to be the document that is that forms the framework of how the parties will walk towards a full reunification. So that document, if accepted, it will in fact signal the commencement of the reunification process. The reunification process is going to move step by step, stage by stage, going through various processes.
Will the reunified party retain the name MDC?
It will all depend, Chris, on what the delegates to Congress decide.
And that was Nhlanhla Dube, the spokesman of the MDC wing of Welshman Ncube. He spoke to Studio 7 online from Bulawayo.
And lastly, Chris, the Consumer Council of Zimbabwe says the prices of most consumer goods in the country have remained high since the beginning of this year, with a family of six expected to fork out between $550 and $590 per month for basic necessities, which is above the poverty datum line of $511. For perspective on this issue, we reached Ambrose Sebindi, Secretary General of the Bulawayo Progressive Residents Association, who says most residents are living in abject poverty.
If you go to Messina, you get about 100 rands, you get your groceries. You'll find that you get a lot of items, but if you come to Zimbabwe, that's nothing. And it's very correct that most people are failing to access their basic needs, simply because the majority of people in Zimbabwe, as I speak now, they are paid around $200. But while you see the poverty datum line lies at all around 550, meaning to say that the majority of people, they are really living in abject poverty. And they are really suffering. So the economy of this country is not supporting them, but the business people, they are also charging as they want. So that's the serious challenge we have in this particular country at the moment.
How are the residents coping, seeing that some of them are out of employment?
Well, the
true. People are suffering. As I speak now, we've got a lot of dropouts who are not even going to school. We've got a lot of people who have gone into vending. Even if you come to Squatter, for instance, you go to Ngozi Mine there, the numbers are soaring up. They're going up to show that people can't even live in houses. They can't pay rent. So they're dressed to go and squat somewhere else. It's clear that people are finding it very difficult. And as such, we call upon the government to act, because this situation cannot be allowed to continue like this, because people are really suffering. There's a lot of mugging. There's a lot of stealing, house breaking, what is it?
That was Ambrose Sibende, Secretary General of the Bulawayo Residents Association, on the line from Bulawayo. Chris, unfortunately, time is not on our side. That's all we had for you tonight. But please remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk. Today, the topic is how the media is covering the ongoing ZANU-PF squabbles. Signing off is Sandra Nyaira. Good night, Zimbabwe.
And Chris Gande. Good night.
Siyabonga Sandra Lo Chris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo nguntungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
bonani mina ukhosikazi mjura ngathi ayekela ngikhwekele phambili mina ngikuluyise ukulisana lokhu kungapheli aqinene esefuqelwe phandle kwephathi angibona ukuthi kuseletuba lokuthi umjura ngabuya njalo athole ukukhokhela.
Unkosikazi Grace Mugabe ugcizelela inkuthazo yakhe yokuthi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru achiye umsebenzi lapho ekhuluma emhlanganweni labo somabhizimusi abezimele bodwa lalabo abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladeni owenzelwe emazowe.
Bona ngani maphephandaba asekela uhulumende lawo sowathi state of the media oherald labo Sunday Mail bona ngani bahlangothi olunye phakathi kwendaba lezizindakala ku ZANU-PF. Bona ngani basekela thina esithi lihlangothi lukamangagwa.
Inhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe isisole kakhulu amaphephandaba kahulumende lomsakazo we-ZBC ngokwehlisa ubuhlonzi bokuthapha izindaba ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla le-ZANU-PF.
Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi intengo yempahla elizweni lokhu iphezulu njalo engafinyelelwa ngabaningi kusukela ekuqaleni kwawo nalo umnyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Sebelume owangaphansi ababukele okwenzakala ebandleni leZANU-PF lapho sokulemizamo esifike kuzinga eliphezulu eyokuxotsha umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru esikhundleni kungakafiki isikhathi somhlangano weCongress ngompalakazi. Bathi okwenziwa unkosazana Grace Mugabe labanye bakhe asebedlithiza unkosikazi Mujuru Santando bayenza ukuthi ibandla leli lilulazeke loba nje amabandla aphikisayo esehluleka ukuthi ayenzeni ngalokho. Bathi amabandla la asephelelwe ngumphako njengoba ebukele okwenzakala kubandla leli lapho kucatshangelwa ukuthi unkosikazi Mujuru lecele lakhe lilwisana lelicatshangelwa ukuthi likhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa umphathintambo wezemithetho. Icele likaMnumzana Mnangagwa libikwa lisekelwa njalo ngunkosikazi Grace Mugabe ophinde wethula umbiko lamuhla emazowe esabelweni seMashonaland Central ukuthi unkosikazi Mujuru kumele abuyele ekhaya lapho adabuka khona njengoba engaqhubi kuhle umsebenzi njalo ifuna ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Unkosikazi Mugabe ubekhuluma emazowe labo somabhizimusi abazimele bodwa lalabo abathengisa impahla etshiyeneyo ezitaladeni. Uphinde wathi Mugabe ulelungelo lokukhetha umuntu afuna ukuthi abe ngumsekeli wakhe emhlanganweni omkhulu weCongress weZANU-PF okhona ngenyanga ezayo kampalakazi. Abanye ababukele okwenzakala ebandleni leli zingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamli Nkomo lomnumzana Nkululeko Sibanda osekolitshini leHuddersfield University eBhilithane. Ake sizwe bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Okwenzakala kuzana uPF kunzima kakhulu ngenxa yokuthi akukhanya ukuthi kubenefitha bani. Kubenefitha umnumzana umongameli uRobert Mugabe ovele selesikhathi eside ebusa. Obonakala engelamasu ukuthi umkhono mingawuthuthukisa njani. Akukwenzakala kuzana uPF lanxa kuyabe kujabulisa iopposition ukuthi kungathi kuyayiwikhena. Kuyadanisa ngenxa yokuthi akuncedi uZulu ekutholeni impilo engcono. Kuqinisa nje isandla somuntu oyedwa ovele esehlale isikhathi eside beloku ebusa.
Ye, ungakubona njalo baba Sibanda?
Ye, ngibona ngani xa sikhangela sisiya phambili iminyaka elandelayo sibone ngani lokhu kwenza ukuthi njalo sokunika uMugabe ithuba lokuthi lanxa esephuma embusweni achiye umuntu amthembileyo ozawuya phambili eqhubeka ngemicabango yakhe langendlela ayenza ngayo abusa ngayo. Bonani kubuhlungu kakhulu ke konke lokho. Kodwa ke ngibuye ngithi mina kufanele sinanzele sisenjalo ukuthi phela ukulwisana kade kukuzana ungabe ngakubanga lomunye lelinye lamaqembu amabili lawa elikhanye ngani seliphezu kwelinye. Mbone ngani bekulethuba lokuletha ubuzimo obukhulu elizweni obufana lempi kumbe ukungahlaliseki okunjengakhonoko. Mbone ngani mina singathabela nje lokho nje ukuthi engxenye lokho sokuzasisize ukuthini akusoze kube lobudlwangudlwanga elizweni.
Ye, mase sijula kancane baba Nkomo, ubona ngazani kuza phumani khonapho-ke ekulwisaneni kwabo. Njalo laba abaphikisayo kathi bangaphi?
Akusoze kuncede uZulu ngenxa yokuthi njengoba izana uPF yiyo iparty egavenayo, satshelwa kuthiwa balezimu asset abayi-implementayo. Ekulweni khona lokhu asiyitholi iprogramu yezimu asset ukuthi i-implementwa njani. Ngakho lolu nje luhlelo nje oluzayinceda kuphela izanu PF loMugabe, akula nto ebonakalayo ezanceda uZulu weZimbabwe. Abantu be-opposition kungathi bona nje babukele bayakholisa umdlalo wezanu PF, kungathi bona sebezikhiphile kwezombangazwe, sebenjengabantu laba ababukela kumathiwa kuma-terraces ebhora, bona bangathi abasekho lapho. Kukanti bekuyisikhathi esihle ukuthi i-opposition ibonakale i-reacher out kulaba bezanu PF asebencindezelwa manje, kuzanywe ukuthi kufome esingathi ubudlelwano yokusebenzisana ukwenzela ukuthi kube neZimbabwe entsha. Kodwa sibona sengathi i-opposition layo ingathi linkinga zayo ezedlula lazo ezizanu PF.
Ye, likhumbuze nxa lisithi uMugabe lithi umongameli Mugabe, siyakwazi ukuthi abantu bangasikhanda la. Ye, so mbuye kuye baba Sibanda, ubona ngazani ke bona abaphikisayo bangaphi Sibanda?
Ngibone ngani mina ukuphikisana okukhona kuzanu phela kufana nokuthi nxa lamakhempu amabili avelalwa ngendlela engayisiyo njalo alwela izinto ezingekho. Ngibone ngani mina uMnangagwa ungani utshengisa ukuthi ukulwisana kwakhe lo mayimjuru kutshengisa ukuthi hayi yena ungani uzaphumelela. Mina mbone ngani kule mpumelelo ezimbili lapho ezingatholakala, eyokuqala nje ukuthi uMnangagwa bangathi besiya ku-Congress avele akhanye nguyeso lamandla amakhulu uMayimjuru ebese sithika sikhulumisane kube lokuthula iparty iqhubekele phambili. Kumbe uNkosikazi Mjuru angathi hayi yekela ngiqhubekele phambili mina ngikulwise, ukulwisana lokhu kungapheli acinene esefuqelwe phandle kwepharty. Angiboni ukuthi kuseselethuba lokuthi uMsimjuru angabuya njalo athole ubukhokhele.
Lapho siswe ingcwethi kwezombusazwe esizimeleyo umnumzana Mlamli Nkomo lomnumzana Nkululeko Sibanda bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Inhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe, EMMPZ, isisole kakhulu amaphephandaba kahulumende lomsakazo we-ZBC ngokwehlisa ubuhlonzi bokuthapha izindaba ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla leZANU-PF. I-MMPZ ithi amaphephandaba agoqela ele-Herald le-Sunday Mail ethula izindaba ezithuka umsekeli kamongameli Robert Mugabe, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo akamuphi ithuba lokukhuluma icele lakhe ngokuyabe kukhulunywe ngaye ngabamsolayo abagoqela unkosikazi Grace Mgabe. Inhlanganiso le ithi amaphephandaba azimeleyo afana le The Daily News kanye le Newsday yiwo ethula indaba ezilohlonzi njalo ezingathathi hlangothi ngokulwisana kuZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Sibusisiwe Dube.
Sibona ngani amaphephandaba asekela uhulumende lawo sathi state owned media o Herald aboSaturday Mail sibona ngani bahlangothi olunye phakathi kwendaba lezi ezenzakala kuZANU-PF. Sibona ngani basekela thina ithi lihlangothi likaMnangagwa and thina njenge-Media Monitoring Project sibona kungayisikho okulungileyo mayelana lokumsebenzi wamaphephandaba labemsakazo ngoba abemsakazo labo amaphephandaba kulilungelo labo kumbe kulungile ukuthi bengathathi inhlangothi ngabe senzani ngabe khuluma besakaza ngezembusazi kumbe any daba abangasakaza ngalo. So thina sithi akulunganga lokho abakwenzayo ngoba sibona njenganamuhla kuphume indaba kaMujuru ilandelela istatement akasikhuphe izolo mayelana nalapha yena ame khona ngendaba lezi ziphuma kumsakazo especially kuleyo esiyithi state media. Uma iMujuru ubesithi yena akulunganga abakukhulumayo and laye njengathi thina Media Monitoring Project ukhala ngokuthi la maphephandaba asekelana le uhulumende sebethethe ihlangothi phakathi kokulwisana okuphakathi kweZANU-PF. So thina njenge-Media Monitoring Project lokhu akulunganga.
Ubona abemisakazo kahulumende kanye lamaphephandaba la liyake likhulumisane labo yini njengenhlanganiso ukuthi ibekele ukuhlambaza abakwenzayo kanye lokuloba indaba ezicabanisayo?
Ye, thina njengenhlanganiso silakho ungama-pamphlet namabhuku esithi singahlaziya izindaba sikhangelisise ukuthi baphatha kanjani izindaba kumbe basakaza njani emsakazweni. Siyakhipha ongama-report fila ethiwa i-Media Credibility Index lapho esihlanganisa khona amaphephandaba abentathela izindaba nje jikelele izizwe lonke xoxisane labo ngokuyethula kwawo kwezindaba. Yikho lapho sizama ukubakhuthaza ukuthi akulunganga. Sibe ama-publication futhi amanye sasiwesiwabhale okuthiwa i-hate speech lapho esikhipha khona okukhulunywa ngakho ikakhulu lokho okuthethisana okuphakathi kwamaphephandaba kumbe ukuthethisana bekhiphe amazwi okuthethisana kumbe ukuncindezela abanye phakathi kwamaphephandaba. So siyake sixoxisane labo nje abentathela izindaba labo maphephandaba.
Unkosazana Busi Dube yisiphathamandla senhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhulumisana kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube lecele le-MDC Renewal Team, amabandla omabili la athi alakho ukumanyana ngeviki ezayo. Amaqula amabandla la ahlangene izolo koBulawayo lapho agqibe inkulumo zokumanyana lezi. Isikhulumeli secele le-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube, ulandule imbiko ethi ibandla elimanyeneyo lizakhokhelwa umnumzana Tendai Biti. Iphephandaba le-Sunday News libe lodaba oluthi lithole ugwalo oluvela kumabandla omabili oluthiwa yi-12 point plan olukhomba ukuba leli bandla lizakhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti esekelwa ngumnumzana Ncube, kuthi umkhokheli we-NCA uza kuba ngunobhala jikelele. Isikhulumeli se-MDC kamnumzana Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube, utshele i-Studio 7 ukuthi amabandla omabili la asekhangelele ukugqiba inkulumo abe libandla linye ngeviki ezayo. Kwingxoxo ayiqhubelo Chris Kande we-Studio 7.
Azikafiki emaphethelweni. Emaphethelweni ngisitsho ukuthi kazikafiki ekuthini sokuvunyelene abantu sebengabhalelana phansi basayine ukuthi yiyo indlela okuzasetshenzwa ngayo ukuthi kubanjaniswe amabandla omabili.
kodwa ziqhubeka kuhle Chris. Uqakathekile njalo ukuthi sitho kabanzi ukuthi akula muntu osephiwe umlando wokuba ngumongameli kumbe ngunobhala kumbe ngusikhulumeli sebandla kumbe ngumqoqi, ngoba ibandla lelo elitsha elibambanisa amabandla e-MDC renewal le-MDC alikabi khona. Kuqakathekile ukuthi sikutsho lokho ngoba lawo manga aphumile ephepheni le-Sunday News. Kodwa njengoba ngitshilo phambilini, namanga akukapheleli, akukavunyelwana, kodwa kuqhutshwa kuhle inkulumo lezo eziphakathi kwamabandla omabili.
Ungasitshela ukuthi enkulumeni lapha like laphatha yini udaba lokubana ibandla leli lizaphiwa gama bani?
Chris, okukhona ukuthi igama lebandla akukafiki ukuthi kule gama elitsha lebandla. Akukafiki ukuthi kule kuzaba lesilungu mhlawumbe abathi isimbolo uphawu. Akukafiki konke khonapho. Iba inkulumo kathe singxoxo ziphatheke kakhulu ngokuthi zikhangelisise ukuthi ibandla lingabe lilengatsha ezinjani, ezingaki, eziyabe zisenzani. Alikafiki lekuthini elitho ukuthi ongabe khokhela ngubani, ongabe phethe ngaphi ngubani, ngoba kusenziwa i-framework ngathi ngesilungu, sisaqhatha indima, asikaqali lokuhlanyela ukuthi lapha sizahlanyela umumbu, lapha sizahlanyela inyawo, ukuthi lapha sizahlanyela uphoko.
Lo umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube bekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo.
UChris Gande ophinde waxoxa lo mgcini sihlalo we-MDC renewal umnumzana Sam Sipepa Nkomo laye othi sebezagqiba inkulumo zokumanyana.
Akula asikahlangani le nkinga.
Yes, ke sabone imbiko yokubana kule 12-point plan njalo lokuthi
private yakuyachinga Chris.
Umnumzana athenda ibithi ngiyoza khokhela lokunye kunjalo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Angiyazi Chris i 12 point plan leyo. Unless i 12 point plan leyo ingenye part kumbe amanye ama part. But nxa kuyi part ye MDC le MDC T renewal. Sika draft i 12 point plan. Kasiyazi kodwa ke engikwaziyo ukuthi mina ngi part of the leadership and akulanto enjalo e 12 point plan. Thina siya negotiate labafowethu ukuzama ukuthi simanyane and akudingi futhi 12 point plan, kudinga kubana sivumelane ukumanyana and lokho okuthiwa yi part of the 12 point plan ukuthi ubithi uyakhokhela lakho futhi uzakhokhela asikwazi. At the moment sisazama ukukhuluma ngokumanyana. Ngemva kwalokho sesimanyene sizakhuluma ukuthi ozakhokhela ngubani, kuzaphuma ebantwini lokho. Asizukukhuluma ngento ye-leadership, sizakhuluma ngayo ngoba it's inevitable. Nxa sile party entsha e-reunified, kuyamela kube lezi nkulumo zobukhokheli. Yebo kambe sizafika leso sikhathi, but wakathesi hatshi asikafiki kuleso stage. Besisakhuluma ngento eziqakathekileyo njengeze values, siyavumelana kule value, siyavumelana ngale principle, siyavumelana ngakho. That's why isaba le memorandum of understanding.
Lo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC renewal umnumzana Sam Sipepa Nkomo obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi intengo yempahla elizweni lokhu iphezulu njalo ingafinyelelwa ngabaningi kusukela ekuqaleni kwawo nalo umnyaka ngoba imuli eyodwa ikhangelelwe ukukhokha imali efika phose amakhulu ayisithupha amadola i-$590 ukuze iziphilise okwenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yesisizethu ngunkosikazi Rosemary Siyachitema uthi lanxa amabhizimusi azama ukwehlisa intengo yempahla ukuhuga abantu ukuthi bethenge, lokhu akuncedanga lutho ngoba intengo yasala yilokhu iphezulu ngesikhathi iningi labantu lingasebenzi kumbe lihola imali ephansi kakhulu. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla sebulawa yiProgressive Residents Association.
Kuyiqiniso sokuthi abantu eZimbabwe abafinyeleli impahla zentengo eziningi ngoba ungananzelela impahla zesiyadura kumbe igrosari ziyadura. Ungadoba le 100 rand uchabuye emesini yethenga igrosari iba ningi kakhulu kodwa ihlupho iduty nxa uzongena ngayo. Kodwa ungathenga ngabe eZimbabwe zeliyawuthele njengeinto ezimbili ezikade. Njalo abantu abaningi ungananzela imali abayiholayo isabhokuza imali engaba ngama-$200 yaku 300. Kodwa-ke yona i-poverty time line iyabe kuma-around $550. Kusegcekeni ukuthi abantu beZimbabwe bathele nzima, bayalamba, baphila impilo ebuhlungu. I-economy yelizwe lethu kade sikhanya abantu sibila ibasapoti.
Kuyini okwenziwa liningi lezakhamizi sikhangela ukuthi iningi livele alila msebenzi?
Singananzela abantu bathele nzima, abaningi bacala baku-vending lakho babotshwa. Ngakhangela abantwana abayehlule kuya ezikolo asebedlala ezindlini lawo baningi. Konke lokhu kuyatshengisa ukuthi ngobune ungakhangela labona abantu asebehlala nje esingathi ngama-squatters. Ungahamba kule kube ngozi manje athole inamba khona zoziqhubeka zisanda siya phambili. Segcekeni into abantu abasebenza ukubhadala ama-rent, so sebehlalale ngokuthwala nzima. Ukhangele nje labantu bona abagulayo abehlule ukuthi bathole imithi abangazimeda ngayo. Into eyenzakalayo sekusuba lobutho sobuningi abantu bayatshentshelwa lokhu lalokhu. So izinhlupho zonke ezitshengisayo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila kanzima khathesi.
Imali ye-poverty datum line i-$511. Baningi yini esingathi bayihola wena leyo imali?
Balitshana kakhulu. I-majority yabantu baziholela khona abo ama-$200. Ungakhaya la ma-civil servants laba abasebenza kuhulumente iningi. Uze abantu beziholela njengoba bezathi bakule msindo wamadokota bethu bahola 280 something. Kuyatshengisa abantu abaningi vele abayihola leyo mali. Ngokunjalo kushuthi kabantu kusegcekeni abantu bayadibeka. So-ke kuyikho thina sithi uhulumende kazama imizamo yokuthi avusele i-economy le. At least abantu benelise ukuthi bazuze inzuzo ezabancedisa ukubana baphile le muli sabo. Ngoba kathesi abantu njalo kule nhlupho eziningi labantu basezindlini bayaxabana kula ma-divorce ngenxa yokuthi abantu bathele nzima bayehlule ukuthi balihlalisana nangoba imali ayikho. Ilihlupho esihlala leZimbabwe sikhuluma kanye.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawa yiProgressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo.
Inhlanganiso yeNational AIDS Council ithi iyajabula ngokuqhubeka kwamalungiselelo elanga lokunanza imisebenzi yokulwisana lokuthelelwana kwegciwane lengculaza eleNational AIDS Day mhlaka-1 ngompalakazi. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ezwekazi le-Africa aku-African Union eVictoria Falls ekunanzeni leli langa. Sixoxelo Nkosazana Madeline Dube, umqondisi wezokwethulwa kwembiko ku-National AIDS Council.
Ngoba sesithole ithuba lokuthi lathi siye senze umkhankaso losibambene lamanye amazwe aphakathi kwenhlanganiso ye-Africa Union Commission. Lizakhumbula balaleli ukuthi World AIDS Day yethu lanxa kade siyenza mhlaka-1 December besizenzela sisedwa lalabo-ke abavele beselizweni amadiplomati labanye abandala ababevakathile. Kodwa lo nyaka sizwa hhayi siziqenya kakhulu ngoba-ke i-Afrika iza kuthi manyane lathi ngapha kumzansi e-Africa mhlaka-1 December siyabe se-Victoria Falls. Umkhankaso lowo uqakathekile ngoba ilithuba lokuthi iZimbabwe phela izitshaye isifuba itshaye yayingungu njengokutho lawa kwesilungu ukuthi siyabe sesikhuluma sizincoma ukuthi kuyini esesekwenzileke ekulwisaneni ke le-HIV lingculaza esihluphileke elizweni. Lizananzelela balaleli ukuthi njengeZimbabwe ngelinye lelizwe lakuqala elokwehlisa phela i-HIV prevalence kanye-ke nokubanjwa kwabantu ngumkhuhlane kumbe ngigciwane linaleli le-HIV.
kusazakala ukuthi hathi ngaphe Afrika umkhuhlane ubhahile kakhulu, njalo abantu abaningi babanjayileli gciwane. Kodwa thina-ke nizabona ukuthi kusukela ngo-1999 kusiyafika phela o-2009 khona lapho senelisa ukuthi sehlise igciwane lalelo lize lifike phela ku-14%. Kutsho ukuthi-ke sisebenze kanzima-ke salwisana nalowo mkhuhlane.
Liqalise nini unanza njengezwekazi le-Afrika?
Singathi-ke kuqaliswe-ke ngo-2012. Lapho engijhileke phela ukuthi ngo-2012 baqalise ukunanza-ke i-Continental World AIDS Day eRwanda. Ngo-2013 bayenza e-South Sudan. Lonyaka-ke ku-2014 sebebuye eZimbabwe.
Lonyaka linanza leli langa phansi kwesihloko siphi?
Inhloko yethu ngethi yona Getting to Zero in Africa. Africa's responsibility, everyone's responsibility.
Unkosazana Madeline Dube ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso ye-National AIDS Council obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya imbiko ethulwa yinhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe, EMMPZ, yona esola amaphephandaba kahulumende kanye lemsakazo yakhe ngokuhlambaza unkosikazi Mai Mjuru njalo ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla leZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Abaculi abancindezela umculo wabo phansi kwenhlanganiso ye-New Era Studios kobulawayo bathi injongo yabo yokusebenzelana ndawonye yikupheka umculo ozwakala loba kubani ukuba ngowaseZimbabwe, ngoba sebekhathele ngokulingisela abaculi bakwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ungqabutho Moyo waziwa ngegama lokucula elithiwa nguBob Zungu, producer estudio se-New Era esitholakala edolobheni lakoBulawayo. Lo mculi uqale ecula ingoma zohlobo lwe-hip hop, wathi ngemva kwesikhathi waqala ukuproducer abanye abaculi. Ekungeneni kwakhe kwezomculo ubecula esebenzisa ulimi lwesiNgisi, kanti le ngoma zakhe bezifana nje xathu leza labo abenza ingoma zohlobo lwe-hip hop eziculwa kakhulu elizweni lase-United States. Kuthe ngokuhamba kweminyaka uBobs uthi unanzelele ukuba umculo wabasakhulayo ikakhulu edolobheni lakoBulawayo awuphumeleli ngoba ungelaphawu.
Lokhu yikho intathe vele sizama ukuyilungisisa khona phana, cause besikhangela ama-artist amaningi bekopa bekopa izitayela zabanye abantu. So at the end of the day kuyakungcono ukuthi ulalele umuntu yena lwana than ukuthi ulalele i-copycat. So besizama ukuthi sidinge i-sound yethu thina yakoBulawayo, i-sound then we work it from there. Labona into yathi sizama ukuthi siyilungisise fast khonapho.
Isibonelo sokuba ukucula ngendimi zesintu kwenza abantu bethakazelele umculo basibone elizweni le-South Africa, lapho ukuhlanganisa umculo wekwaito le-hip hop sokudale uhlobo lwezomculo oluthiwa yi-New Age kwaito. Lo ngumculo osebenzisa iziginci ezivela kwele Melika, kodwa abahlabeleli becula besebenzisa izihlobo ezikhulunywa ngabensundu, njalo beboleka ingoma ezake zadla ubhedu ngeminyaka edlulayo. Umculi osebenza lo Bobs uJermaine Magumise, yena waziwa kwezomculo ngegama elithi Lucky Charm, uthi uke wenza ingoma eziningi ezehip hop ehlabela ngesilungu kodwa azange ziye ngaphi, yikho esecabange ukuba ahlanganise la machacho esintu ukuze imisebenzi yakhe ithakazelelwe ngabantu.
Mina ibizo lami nguJermaine Magumise aka Lucky Charm, ngi-hip hop artist, but ngiyakwanisa ukublender in with anything, loba yi-house loba yini lesona ngayenza futhi lesindebele lesikhiwa. Naye bese ngirapper khonapho landani kube le fusion e-hip hop. engomeni sangkhona.
UBobs uthi basebenza labaculi abachiyeneyo okungakhathalekile ukuba benza mhlobo bani wengoma, ngoba injongo yabo yikuyikuba bagcine bephuma lo mculo oza kuba lophawu olucacileyo ukuba uphekwe kwele Zimbabwe. Sivale uhlelo ngengoma yomculo ozibiza ngokuthi nguBlue Chord, yena ohlanganisa amachachwa kulezi nsuku kanye lembira. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalakithi. Hayi ke, ayihlukane mthwakazo omuhle isikhathi sesidliwe ngumangoyi olivalelisayo ngontungamili nkomo.